Ongororo ya Taita inoratidza kuti dambudziko iri rakanyanya mumabhanga evatema kana kuti maindigenous banks akaita sePOSB, CAPS neZB Bank. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vari mumutsetse pamabhanga vanoti vave kutogara pamabhanga uye vazhinji vavo vave nemazuva akati kuti vachitadza kuwana mari. Sabhuku Kazingizi avo vanobva kuguruve vaudza Studio 7 vari pane rimwe bhanga kuti vange vakangogara pabhanga kubva mangwanani uye vashandi vemubhanga iri vavaudza kuti bhanga ravo ranga risina mari. VaSempito vanoti vakabva kuMount Darwin nemusi wesvondo uye kusvika pari zvino havasati vawana mari. VaPito vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kudzokera kumusha vasina mari nekuti havana kana chekubata.
Nauri takabva Mandarwen kusvika nhasi hatisati tambotowana kana mari, saka dambudziko rakutotinetsawo tese manje. Izvozvi kumba hakuna chinhu. Izvo zvino mari dzokufambisa hapana. Nhasi tatobva kuepwet netsoka, famba netsoka, saka zvinhu zvakutotora kutonetsa.
Vamwe sekuru avo varamba kudomwa nezita vanoti vave nemazuva vachitadza kutora mari yavo yemujandigere.
Tafamba tikabva kunzvimbo kunoitwa vanhu, tikanzi hakuna chinhu, takagara zvedu chimbochekai mune mabhengi, tikaenda pana union apo muna takawira hamuna chinhu.
Vamwewo sekuru vanobva kudomboshava avo vati vanonzi vashumba vanoti vari kutadza kuwana mari yavo kubhanga uye kubvira nemusi wemubvuro vange vari kutenderera pamabhanga akawanda muguta vachitadza kuwana mari yavo.
Pana pamuna First Street hapana kumbofa pakavhurwa, vangouya ndokutitaurira kuti hapana mari. Hatavana kutitaurira kuti mari ichauya nguvai.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushaya mari uye bhanga guru renyika reRBZ rinoti richaparura mari yemabond notes mwedzi unouya senzira yekuedza kupedza dambudziko iri. Kunze kwemabhanga, makambani ekutumira mari akaita sana EcoCash, Mukuru nemamwe akatarisanawo nedambudziko rekushaya mari zvekutiwo vanhu vari kupedza mazuva akawanda vakamirira kutora mari dzinenge dzatumirwa nevadikani vavo. VaThomas Mlambo ndemumwe avo vane bhizimisi reEcoCash uye vanoti kushayikwa kwemari kwave kuvavhiringira basa.
Kunetsa kwemari kwakanganisa zvikuru bhizinesi nekuti muchaona kuti kudhara vagona kushanda kana $20 kana $30 commission pazuva. Basi mazuva ano unoona kuwana $5 pazuva kana $10 and haisviki 20.
Mutevedzeri wemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, vakupukile Mlambo, vakaudza musangano weNational Economic Consultative Forum mazuva mashomanana adarika kuti kunyange hazvo pakaparurwa mabond notes, dambudziko remari munyika richapera chete kana nyika ichinge yave kukwanisa kugadzira pamwe nekutengesa kunze zvigadzirwa zvayo zvakawanda. VaMlambo vakati pari zvino nyika inowana mari yekunze kubva mukutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum pamwe nefodya. Vakatiwo kupera kwemwaka wekutengeswa kwefodya mwedzi wapfuura ndiko kwakaita kuti dambudziko remari riwedzere. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti havaoni dambudziko remari richipera pari zvino kudza mara nyaya dzeupfumi dzagadzirwa munyika. Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wemubatanidzwa wamabhanga munyika Amai Charity Jinya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekunze muna 2009 mushure mekunge veruzhinji varamba kushandisa mari yaishandiswa munyika yemabhera check ayo ange asisina simba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.